Mapurisa emuHarare nhasi asunga mufundisi mugadza pamusoro pemashoko avo ekuti vanoti vakaudzwa nanyadenga musi wa26 zvitagore rapera kuti vamugabe vachafa musi wa17 Gumiguru gore rino. Mumashoko avo vamugadza vakurudzira kuti vamugabe vanamate zvakasimba kuitira kuti vasasangana nerufu urwu, uye vakati havashuvire kuti mutungamiriri wenyika afe. Vamugabe vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa, 93 musi wa21 kukadzi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti vamugadza vapomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo kana kuti criminal nuisance. Gweta rinoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, uye ririro riri kumirira vamugadza vaGift Mtisi vaudza Studio 7 parunhare vari pakamba yemapurisa yeHarare Central kuti vamugadza vambenge vapomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiriri wenyika kana kuti undermining the authority of the president, asi mhosva iyi yazochinjwa kuve yekuita zvinhu zvisina maturo sezvataurwa namai Charamba. VaMtisi vati vamugadza varamba kubhadhara mari yefaindi vachiti havana mhosva yavakapara kuburikidza nemashoko avakataura vachiti vakaudzwa naMwari. Vatiwo kusungwa kwavamugadza kunotyora kodzero dzavo dzekunamata vakasununguka, vachiti nyaya iyi ingangoendeswa kumatare mangwana kana vamugadza vakaramba vakatsika madziro. Zvichakadai, imwe nhengo yechechi yavamugadza amai Nesta Mugweni vashora kusungwa kwavamugadza vachiti uku kushungurudzwa kuri pachena.
Zvinorwadza kushungurudzirwa vanhu vanoita basa raMwari. Pavanenge vachiita basa raMwari ndivo vanenge vachiziva zvinhu vanenge vachitaura zvinhu zvavanenge varatidzwa. Saka zvinorwadza kuti ezvinezvi vanhu vaMwari vari kusungirwa mhosva dzimwe dzavanenge vasina kumboita, asi kuti vanenge vangotaurawo zvinhu zvavanenge vangoratidzwa pamweya. Tinorwadza kuona vanhu vaMwari vedu vanotitungamirira vachishungurudzwa nekuda kwekusungwa nezvinhu zvisina nebasa rese.
Mumwe mugari wemuHarare anopinda chechi yeProphetic Healing and Deliverance Ministries inotungamirwa navaWalter Magaya, muzvare Patricia Nemachena, vati maprofita kana mafundisi vanofanira kusiiwa vachiita basa ravo vasingambunyikidzwe kana kutyisidzirwa. VaMagaya vakaburitsawo mashoko ekuti pane munhu anoita zvematongerwo enyika ane mukurumbira achafa gore rino, kunyange hazvo vasina kutaura kuti munhu uyu ndiani.
Chiko chinoshamisira pakunzi vaprofeti vakaprofesaya kuti president vachafa musi wakati. Ingona naTB Joshua anoprofesaya mapresidendi kudonha kwendege, apa chichazoshamisira anaTB Joshua vasungwe. Vekuno kuchete ndovanongosungwa, aiwa hazvisi fair.
Kusungwa kwavamugadza kunouyawo apo gurukota rinoona nezvematunhu uye variwo murongi wemisangano mubato reZANU PF vaSevia Kasukuwere vaudza bepanhau reNewsday nhasi kuti hurumende ichatora matanho nemaprofita avanoti ari kutaura zvinhu zvisina maturo zvingangokonzera kusagadzikana munyika. Vamugadza vanogara vachiratidzira kusafara kwavo neutungamiriri huri munyika, uye vakambosungwa mushure mekuratidzira vari voga pamusangano wepagore webato reZANU PF wakaitirwa kuVictoria Falls, vachiti vamugabe vanofanira kusiya basa vachivapomera mhosva yekutadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.